Kwasara awa nema minutes anoraudzira kuti chikwata cheZimbabwe chipinde munhandare yeStade Red Pierre Deloitte Stadium mumasei kunyika yeFrance mutambo wequarter final ye2022 Rugby Africa Cup neIvory Coast. Vateveri vechikwata ichi vane chivimbo chekuti Zimbabwe inokunda mumutambo uyu kuti ichenese nzira yayo yekuenda kumakundano e2023 World Cup. Zvikwata zvisere mumutambo uyu muAfrica zvakaungana muFrance kurwira mukombe weAfrica Cup, vanotora mukombe uyu vachiwana tikiti rekuenda ku2023 World Cup. Zimbabwe iri kupinda mumutambo neIvory Coast iine manyawi mushure mekurova Netherlands 30-7 mumutambo wekuedzana masimba svondo rapera. Murairidzi wechikwata cheOld Harariens Derek Chiwara anoti hapana chinotadzisa Zimbabwe kukunda mushure megadziriro yakasimba yemutambo uyu.
Kunda yes, tichakunda nokuti mapreparations atati taita hatisati taita kwenguva yakareba, ende ndingangoti Coach Dawson vanyasowana mukana wekuprepare team, vanyasowana maplayers avanoda.
Masebus angari mukamba kubva muna kurume apo vaigadzirira vari muSouth Africa, umo vakatamba zvekare makundano eCurry Cup Division 1. Chiwara anoti vatambi veZimbabwe vanofarira kutevera urongwa kana kuti game plan yemurairidzi wavo Brendan Dawson kuti vabudirire sezviri kutarisirwa.
Chiripo chete ndechoti tikwanise kutamba game plan iri kudiwa, tiziviwo kuti aiwa isusu pedu patakasimba ndepapi tichikwanisa kukunda. Iyo Ivory Coast chero zvavo vane matamba vari kuFrance vakati wandei hazvireve kuti vanotikunda, because isusu chatufana kungoita chete kutamba tichiziva zvatinogona toshandisawo game pattern yedu zvakanaka-naka.
Mutungamiri weZimbabwe Rugby vaAaron Jani vanoti mutambo uyu unenge wakaoma asi pakugumisira vari kuona Zimbabwe ichikunda.
Tinotarisira kuti mutambo uyu unenge wakaoma zvikuru nekuti inyanzvi dzoga dzasangana, asi nemashandiro ataita kuenda kuCurry Cup tinoona kuti zvingangoendeka.
Vajani vari kukurudzira kuti vatambi vaite nepese pavanogona, vachiziva kuti nyika yese iri kutarisira chinhu chimwe chete kubva kwavari chinove kukunda.
Kuti kune vakomana vedu tambai nemazvo, nyika yese yakatarisira kuti munhu muwine game iyi.
Pari zvino Zimbabwe iri pachinhano chemakumi maviri nenomwe pasi rese, Ivory Coast iri pachinzvimbo chemakumi mana nembiri. Asi mumwe murayiridzi wemutambo uyu Edmond Mutetwa anoti Zimbabwe haifaniri kutarisa zvese izvi nekuti mukuderera ndimo munobuda kukundwa.
Vakomana ngavasimbe, ngavarege kuandareta Ivory Coast, ngavangofokasa vozozviona vamugunandare.
Zimbabwe iyo iri kutungamirwa naHilton Mudariki iri kutarisira mashiripiti kubva kuvatambi vayo vanosanganisira Victor Mpunga, Shane Makombe, Matthew McNabb, Takudzwa Chiedza naTapiwa Mafura. Zimbabwe ikakunda Ivory Coast ichasangana mumasemifinari nechikwata chichakundawo pamutambo weNamibia neBurkina Faso. Zimbabwe yakapedzisira kuenda kuWorld Cup muna 1991 mushure mekumbomirira Africa zvekare muna 1987. Totarisa mutambo wenhabvu. Mitambo yeKasolaga Premier Soccer League iriko svondo rino yakamira seizvi. Mugovera ZPC Kariba vs Yada Nyamunga, Black Rhinos vs Herentals Vengere, Harare City vs Cape United National Sports Stadium, Chicken Inn vs FC Platinum Luveve, neSvondo Ngezi Platinum Stars vs Highlanders Baobab, Dynamos vs Triangle Rufaro, Blue Chiefs vs Cranbourne Bullets Luveve, Manika Diamonds vs Blair City Sakuba, Wawa vs Tenax Ascot. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.